Mutongi wedare la magistrate amai Gloria Takundwa vapa mutongo uyu mushure mokunge magweta vabiti akwidza chikumbiro kudare chekuti rerutse zviga zvakatemerwa vabiti magweta vabiti achitungamirwa namai Beatrice Mutetwa audza dare kuti vabiti vanofanira kupihwa gwaro ravo rekufambisa kuti vakwanise kunorapwa kunze kwenyika atiwo kubvira pakatanga nyaya yavo vabiti vakatombobuda munyika vakaenda kuUganda vachita basa reparamende vakadzoka uye havana kana kumbotyora kana chiga chimwe zvacho kubva pakatanga nyaya yavo atiwo vabiti semunhu wezvematongerwo enyika vanofanirwa kubvumidzwa kuita basa ravo pasina kumbunyikidzwa muchuchusi panyaya iyi vatafadzwa nashe mupariwa vabvuma kuti vabiti vapiwe magwaro avo ekufambisa vachiti magweta avo aratidza pachena kuti vabiti munhu anovimbika uye vanofanira kupiwa magwaro avo ekufambisa kuti vanorapwa kunze kwenyika pamwe nekuti vafambe nekufara nevamwe pakisimusi vatiwo vanoda kuti vabiti vadzoke vakasimba vari mutano pachatanga kunzikwa nyaya yavo musi wa21 ndira gore rinouya rimwe remagweta avabiti vaalec muchade hama vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo vafara nemutongo wedare pane zvimwe zvisina kuvafadza
vatipa zvimwe vakatinyima zvimwe saka ndozvaitika izvozvo nokuti pasipoti vatipa nokuti vana muchichisi vava vasingapikisi kuti vabiti vadzorerwe pasipoti yavo saka izvozvo tiri kufara nazvo asi chatisiri kufara nacho ndechekuti vabiti vasataura pamarali nekuadresa mapress conference sekuziva kwamunoita vabiti munhu anoita zvematongerwo enyika saka munhu anoita zvematongerwo enyika ndobasa rake iroro kusumuka achishambadza pamarali kusumuka achitaura pamapress conference
vatidai dare ravabvumidza kuti varambe vachiita basa ravo rezvematongerwo enyika amai Mutetwa vange vaudza dare kuti chigai chichibviswe sezvo imwe mhosva yaipomerwa vabiti yekukonzera mhirizhonga yange isisiri pamberi pedare asi vamuparirwa vati nyaya iyi haisati yabviswa pamberi pedare uye vanoda kuti nyaya iyi ipatsanurwe kubva pane nyaya mbiri dziri kupomerwa vabiti kuti vagonotongwa panyaya yemhirizhonga nevamwe vanhu vasina kudomwa asi vamuchade hama vati nyaya iyi haisisiri pamberi pedare saka havangataure nezvayo
vana muchichizi vanotaura zvakasiyana-siyana panguva dzakasiyana-siyana pakutanga vakamboti ichipo yakutongwa vakati haipo patakambokumbira chichemo chekuti vabiti vadzorerwe chinhu chavo chekufambisa takatotaura kudare kuti chimwe chikonzero chatiri kutaurira kudaro ndechekuti hapachina nyaya yekuti vabiti vakakonzera mhirizhonga havana kupikisana nazvo nhasi nokuti vakuda kuti vabiti vasarerutsirwa zvioniso zvokuti varambe vachiuya kudare vakuti nyaya iyo ichiripo saka toona kuti muchichisa haasi kutaura zvine chekwadi zvakare haasi kubatsirawo matare edzimhosva kuti atonge mhosva zvakanaka
vabiti vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvesarudzo weelectoral act asi vari kuramba mhosva iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.